chokwadi tiri kutoedza nepatinokwanisa. Izvi ibasa ratakatotanga kubvira gore rakapera. Takawanisa zvokushandisa masanitizer, mamaski, tikatobatsirana nemamwe makanzuro kufefeta nzvimbo dzinoshandira vanhu kuti dzive nzvimbo dzine utano. Saka mushishira titori mugore rino tiri kutotsvaga kekare iwayo masanitizer nemamaski nemamwe anonzi mawashing buckets kudzimwe nzvimbo. Takatobatsirana nemalocal authority tikatoisa kuitira kuti vanhu vakwanise kushanda, uye tikuedza kurukuruwo nemalocal authority kuti misika inoshandira vanhu nedzimwe nzvimbo dzakasiyana dzoshandira vanhu pave panoiswa mukana wekuti vanhu vakwanise kuchengetedza kana kuremekedza nhau yesocial distancing.
Ko, zvii zvamuri kuedzawo kuita mukushanda nehurumende?
Takanyorawo gwaro kuhurumende tichiedza kukumbira kuti tive nehukama neministry yepublic service labor and social warfare, nekuti ndiyo inoitawo zviri maringe nesocial warfare vanhu, kuti tibatsirane kuti hurumende ive nechidanho chainotora kuvanhu vayo vemunyika mayo. Asi chimwe chatukuedza kutowedzera kusimbisa tichikumbira kuhurumende inyaya yekuti especially nyaya yemamask yaakutofanira kutova basa rekuti hurumende ikwanise kuti nyika yose ikwanise kuwana mamaski pachena.
Zvakamboitika here izvi, uye zvingakwanisika here vamalaya, tichionawo kuti hurumende inenge iri kutiwo yakaoberwa?
Takaona panguva yeHIV and AIDS pakazoitwa basa rakakura rekuti nzvimbo dzakanasiyana siyana dzinosangana vanhu panoiswawo zvokuti vanhu vararame like makondomu kuti vanhu vazvidzivirire pavanenge varimba nzvimbo. Saka ndo zvatiri kuda kuedza kutiwo hurumende iite kuisa mamaski panzvimbo dzakasiyana siyana kuti mumwe nemumwe awanikwe asina chikonzero chinomutadzisa kupfeka maski.
Tombotarisa kuti manga makutosvika gore muchinzi musaende kumabasa, mungati zvinhu zvakamira sei kunhengo dzenyu pari zvino?
Nyaya yelockdown muZimbabwe idambudziko rashungurudza vanhu vazhinji, kwete vazhinji, vanhu vese vanoita basa remaoko, nekuti pekushandira pose pavo panga pakavharwa panguva ino kubvira gore rakapera muna March kusvika pare zvino tamuna 2021 takutosvika pakati paFebruary, vanhu vachiri ngori kurarama upenyu hweunjake njake nekuti mukana wekuti vashande wakavharwa. Saka suwa 15 February mukuru wenyika President Ibi Mnangagwa vakapa chiziviso chekuti lockdown iri kuwedzerwa kweimwe mamwe masvondo maviri. Chatingangoda kutaura nekuda kwechiziviso ichi ndechekuti padonzo ravo gumi nerimwe vakazotaura vakati vanhu vemabasa emaoko tichavapa mukana wekuti vashande mamaketsi kana vachinge vachitevedzera zviga zvinotaurwa nevakuru vakuru vezveutano pasi rose inova World Health Organization.